bilang sakaita katika tisiz sakaita banyak memilih merunggu tici nak kemana kuti tapa sina urunga white rezwa ukuterelana pamwe chete nokutaura nava voti kuti izvi ndo zvandakamirira kuzoita makore mana anotevera kana chinge ndasarudzwa zvekare kukonana kwaita mapresidential candidates vachivhiringana mukutaura zvinhu zvinobva zvaratidza magariro omuamerica kuti ndo magariro aakaita kuvhiringana kunoita vakuru vanoda kutonga nyika ndokunge madirativ anga ari kuitikawo mukugarisana kwavanhu tichiona vanhu vachiita mademonstration vachitadza kuteererana kuti chii chiri kutaura mumwe wangu pamwe nokuzvimata kuti kana mumwe akataura zvimwe zvinhu zvasingawirirani nazvo hazvirei kuti ndaakumuvhiringa kuti asataura ndichitaurazve zvimwe zvakashata sakaitika asi zvinhu zvakafadza vanhu vakawanda nepasi rose kuti vanhu vakuru vakadai vari kukukwidzana pabasa guru rakadai vanosvika pakukonana nenzira dzakadai pamberi penyika yose yeamerica nepasi rose zvinhu zvakanyadzisa chaizvo
vanoronga madebates aya havana mitemo here nemirayiro inofanira kutevedzwa nevanhu vanenge vachiita debate
vane mitemo yacho inotanga yatotaurwa pavanenge vachitanga kubvunzwa kuti mimwe mitemo ndeyekuti munomwe uchawana maminitsi maviri zvekare hapana unofanira kuvhiringa umwe achitaura nemitemo imwe vanotosainirana mitemo iyoyo asi batoiri vaona kuti zvakaitika madeko zvinoda mimwe mitemo pamusoro saka ukuwedzera kuti zvisaitikazve zvokuvhiringana kwakaitika madeko saka vagara nhasi musangano wavo vakati vachaona kuti vauya nemumwe mutemo here yokuti zvakaitika zvisaitikazve pasawana unovhiringa mumwe unenge achitaura
pane ari kushorwa here pavaviri ava pakati pavatrump navabiden pane ari kushorwa here zvikuru panyaya yekuti debate iyi haina kufamba zvakanaka
uri kunyanya kushorwa mutungamiriri wenyika vadonald trump nokuti chavari kunyanya kushorwa chikuru ndochokuti vaivhiringa vabiden pavanenge vachida kutaura kwenguva dzakareba zvekare vari kushorwa kuti vaitadza kutaura vakatarisa kutv chaiko kwatiri isi taiona isi vanovhota saka vainge vaakuita zvokuti votaudzana navabiden imomo vachikukwidzana vari vaviri zvinova mapresidential debate aya anenge achiitirwa isi vari kumba kutirwe kuti uchatiitira zvipi titarise mumaziso tarise mukamera kutv wotaura nesu
iyo commission on presidential debate iyi ine simba rakadini munyaya dzemadebate aya
ine simba chaizvo nokuti ndivo vanozvigadzira zvose zvinezvi zvatinei tizoona zviya ndivo vanoisa mari kwazviri saka ine simba rimwe randinoona nderokuti inogona kuti mike iyo iya inenge ichitaura nomunhu isiri nguva yake yekutaura inogona kudzimwa zvokuti haazonzwikwi navanhu vanenge varimo haazonzwikwi nesu tinei tiri patv tichiona saka ine simba iroro rokutaurira munhu unenge ando kana ukadai tinodzima mike yako yaunotaura nayesu
munofunga imimi kuti mamwe madebate asara aya achabudawo zviri nani here pane zvatakaona nezuro
ndinoona kuti achabuda zviri nani chaizvo achabudirira zvekare nokuti ava vaikukwidzana ava vachandogara pasi kana vasina kunge vatogara pasi vachiona zvavakaita pamwe nokugadzirisa pavanoona kuti apa vavhoti havana kufara napo saka ngative netarisiro yokuti zviri kutevera zvinenge zviri zvinhu zvakarongeka zvino musoro mukati zvetinei zvichihwa.